Manera kana kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero anasi uri musi wechina kumiguru 28 2021 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitefenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nomwe United Nations inopeta rwendo rwayo muZimbabwe ichikurudzira kuti zvirango zvibviswe. ZANU-PF inoita musangano wayo we Central Committee ichitambira nemufaro gwaro renhumwa United Nations.
Izvo ndonga kwangu akutungana kwembudzi nekuti isichatakatarisa ndechekuti nyika ndaudi gazi kwemuno muZimbabwe haungade kunotsvaira panze pechivanze mumba makasviba mune marara. Ngatitsvairei mumba medu, totsvaira chivanze, tozotsvaira musha wese, raiti rese.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti ongororo yakaitwa naamai Alena Duan kutungana kwembudzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhumwa United Nations amai Alena Duan ava vanga vari munyika kwemazuva 10 adarika vachiongorora nyaya dzekutyora kwekodzero dzevanhu uye kuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira zviri kukanganisa sei upenyu hwevanhu vakurudzira Zimbabwe kuti iite nhaurirano dzechokwadi nenyika dzakaitemera zvirango nechinangwa chekuti zvirango izvi zvigobviswa. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Taura nevatori venhau pamahofisi eUnited Nations emuno vachipendera rwendo rwavo rwemazuva 10 vari munyika umo mavanga vachiongorora nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu uye kuti zvirango zvakanganisa upenyu hweveruzhinji zvakadii. Amai Doan vati zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira dzakaita seAmerica, Australia, Canada neSwitzerland pamwe nesangano reEuropean Union hazvisi pamutemo. Amai Doan vati zvirango izvi hazvina kubvumirwa neUnited Nations Security Council. Vatiwo zvirango zvakatemerwa vamwe vanhu pamwe nemabhanga nemamwe makambani nehurumende yeAmerica ishandisa mutemo weZidera hazviwirirane nezvinangwa zvemitemo yeInternational Monetary Fund IMF iyo inosimbaradza nyaya dzokudyidzana munyika dzakasiyana-siyana zvakazokonzera kuti vanhu vakawanda varasikirwe nemabasa munyika uye upfumi hwenyika huwire pasi. Amai Doan vati zvirango izvi zvakanganisa veruzhinji muZimbabwe mukuwana chikafu, utano hwakanaka, dzidzo, mvura yokunwa yakachena nezvimwe. Vatiwo zvirango izvi zvakakonzera kuti veruzhinji vatadze kuwana chokufambisa sezvo makambani mazhinji ari kutadza kutenga maspepas kubva kunyika dzakatemera Zimbabwe zvirango. Amai Doan vati zvirango izvi zvinotyora kodzero dzeveruzhinji uye vatiwo zvirango izvi zviri kukonzera kuti vanhu vakawanda vatize munyika vachienda kunze kwenyika kunotsvaga mafuro manyoro. Asi amai Doan vakurudzira kuti hurumende yeZimbabwe iite nhaurirano nenyika dzayakaisa zvirango izvi kuitira kuti zvigobviswa. Vachiti Zimbabwe pamwe nenyika dzekunze dzakaisa zvirango izvi hadzifaniri kushandisa nyaya dzezvirango kuti dzitsvage rutsigiro kususukidza zvinenge zvichidiwa kuti zviitwe neZimbabwe kana nyika dzakatemera zvirango izvi.
I'm calling for a structural dialogue not only within the country. There shall be a dialogue between the government of Zimbabwe as well as other states. And I was very happy to find out after talking to the representatives of diplomatic community that this dialogue has started. I'm not a politician, again. I'm the academic expert appointed by the Human Rights Council. that the politicians and countries which shall demonstrate goodwill and intention for the dialogue and settlement of the problem.
Amai Johan, avakurudzira kuti muZimbabwe mutevedzerwe mitemo pamwe nekuita nhaurirano dzechokwadi pakati pehurumende, mapato anopikisa, pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira mukugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Vakurudzirawo America kuti isiyana nekushandisa mutemo wezidhera, vachiita kufambirana nechisungo chenyika dzepasi rose chinobata nyaya dzekodzero dzevanhu cheInternational Covenant on Civil and Political Rights. Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi, vati vane chivimbo chekuti nyika dzakaisa zvirango izvi dzichazvibvisa sezvo hurumende yavaEmerson Mnangagwa yakatotanga nhaurirano nenyika idzi pasi peurongwa hwekugadzirisa ukama hweZimbabwe nenyika dzekunze, kana kuti international re-engagement.
Hazvifani kutora nguva, uye danho rokutaurirana iragara ritoripo kare. Munotondera imi kuti vaMnangagwa vachipinda mumasimba muna 2017 vakauya nedonzo re-engagement rokuti ngatikurukurireni, ngatitauriranei nenyika dzakativenga, nenyika dziri kutiitira utsinye nezvirango zveupfumi izvi. Takatarisana nekubviswa kwazvo, ndopakatanga dare re-engagement and engagement. Naizvozvo panguva yandiri kutaura ino, munoziva kuti kutaurirana uku kwapa level inonzi interministerial level between EU and the Zimbabwean government. Saka kutaurirana kwagara kuripo, asi kwakuda kuramba kuchivandudzwa. Kuvandudzwa kwako ndiko kuti nyika yeZimbabwe noutungamiriri hwayo navaMnangagwa vagara vari kuramba vachichemera nhaurirano idzi nenyika dzakatiisira zvirango zveupfumi, ene nhaurirano dzavapo vari kuti ngadzirambe dzichivandudzwa. Zvakudawo kuti nyika dzakaisa zvirango zveupfumi izvi dzichitorawo gesture iyi not as an act of charity but as an act of progressive engagement.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varashwit mukundu vati havaone nyika idzi dzichikurumidza kubvisa zvirango izvi, vachiti hurumende inofanira kutanga yagadzirisa nyaya dzekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu pamwe neuori hwapfunya chisero munyika.
Zvaakutoda kuti ivo vaMnangagwa nehurumende yavo vagadzirise zvishoma zvakataurwa naMaidhoani, kunyanya kuti vana veZimbabwe ngavataurirane pamusoro pezvematongerwo enyika, pamusoro pekubviswa kwekumbunyikizwa kwevana veZimbabwe, pamusoro pekusabatwa kwekodzero dzakanaka nevana veZimbabwe. Saka kuona kwangu nyika dzakaita sanaAmerica nanaBritain dzichatarisa ipapo dzoti kana maito izvi tozosvika pakutaurirana kuti tibvise zvirango.
Vachinyora padande mutande ravo retwitter, nhengo yekomiti inoona nezvinoitika kunze kwenyika mudare resenate muAmerica vaJames Rich vatiwo Zimbabwe iri kuswera ichimbira mugaba kunze kwekuti igadzirise matambudziko akatarisana nenyika akafanana nekumisa nyaya dzeuori nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Vakakurudzira kuti Zimbabwe ivandudze nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Batore ZANU-PF nhasi raenderera mberi nemusangano waro weAnual National People's Conference, nhengo dzeCentral Committee dzichisangana muHarare, apo mutungamiri webato iri uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatenda nhumwa yeUnited Nations amai Alena Doan nekutura gwaro rekuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachivhura musangano weCentral Committee nhasi, vaMnangagwa vati vanofara kuti amai Doan vasimbisa mashoko avagara vachitaura kuti zvirango izvi zvibviswe.
Tinofara kuti vatsigira mashoko edu ekuti zvirango izvi hazvisi pamutemo uye zvinotyora mutemo yenyika dzepasi rese.
vaMnangagwa vatiwo musangano wegore rino uri kuitwa apo bato ravo rakarasikirwa nemagamba 21 nenhengo dzinodarika 400 vazhinji vavo nekuda kwedenda recovid-19. Vati nekuda kwaizvozvo ZANU-PF inofanira kuramba iri pamberi pekukurudzira vanhu kubayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 sezvo hurumende iri kupa nhomba idzi pachena. Mazita emagamba aya anosanganisira Dr. Ellen Gwaradzimba vaDouglas Nyikayaramba vasivisiso mwoyo vaparadza izimondi nevamwe averengwa pamusangano uyu, uyewo nhengo dzeCentral Committee dzaita kanguva kekuvarangarira. vaMnangagwa vati tariro yavo kuti musangano wegore rino usiye bato ravo rakasimba. Vati musangano wanhasi wange uri wekuzeya magwaro anofanira kutambirwa nemusangano uchaitwa mangwana nemugovera kubindura. Vamunangagwa vati magwaro aya anosanganisira mamiriro akaita zvinhu muzanu PF, mamiriro akaita upfumi hwenyika pamwe nebasa ririkuitwa nehurumende mukurwisa denda recovid-19. Vatendawo nhengo dzecentral committee nekukurudzira veruzhinji mukupinda muchirongwa chepfumvudza, icho vati chakaita kuti nyika iite goro rakanaka gore rino. Vakurudzirawo nhengo dzebato ravo kuti dzitambire vanhu vakawanda vari kubva kumapato anopikisa akaita seMDC.
Musava sene vatambirei muvadzidzise gwara remusangano wezanu PF.
Vatiwo vanofara chose kuti bato ravo rakwanisa kuita zvizhinji zvarakavimbisa veruzhinji pasarudzo dza2018 nemisangano yapfuura. Vakati musangano wegore rino unofanira kuona kuti zvisungo zvese zvaitwa. Asi mumwe wavatevedzeri vemutauri weMDC Alliance vaFelix Mafa varamba mashoko ekuti nhengo dzebato ravo dziri kuenda kuzanu PF neuwandu, vachiti manyepo ari kutaurwa navamunangagwa.
Hazvitishamisi zviri kutaurwa naPresident wezanu PF vamunangagwa. Vari kutya kamimvuri yavo nokuona zviri kuitwa nemukomana Chamisa kuti vanhu vese vari kuti ngapinde kumasvingo kumanikaland kumashonaland west. Saka vamunangagwa nezanu PF they are panicking, havachazivi kuti vobata papi because vaifunga kuti vanhu kumaruva vakapusa.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vaudza Studio 7 kuti havabvumirane nemashoko avamunangagwa vachiti zvizhinji zvavakavimbisa vanhu ndozvavasati vaita. Dr. Zembe vati zvinhu zviri kutoramba zvichioma munyika.
Vari kutowanza matambudziko munyika, hakuna kana mabasa avakavimbisa atiamuka, nokuti hakuna makambani anosima fuma avanhu vomuno muZimbabwe neavauyi atiri kuona akaita kuti aite basa achipinza vanhu mabasa. Hakuna, tiri kuonazve hakuna mari yokuti vanhu vararame inomusoro.
Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rekuti Growing and Modernizing the Economy Towards Vision 2030 uye uri kuenderera mberi mangwana kubhindura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti nyaya yeongororo yezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru munyika iri kuitwa nemumiriri weUnited Nations kutungana kwembudzi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
VaChamisa avo vari kushanya mudunhu iri kwemazuva matatu kusvika mangwana vati urongwa weUnited Nations hwekutuma amai Alena Johan kuzoongorora zvakadzama zviri kukonzerwa nezvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira kutungana kwembudzi, vachiti zvinhu zvinofanirwa kugadziriswa munyika nevagari vayo. VaChamisa vati United Nations haigone kubvisa zvirango, asi vakazvisa nokudaro zviri nani kutaura navo.
Ini izvozvo ndonga kwangu vakutungana kwembudzi, nokuti isi chatakatarisa ndechekuti nyika enda kuti igadzirwe muno muZimbabwe. Haungade kunosvaira panze pechivanze mumba makasviba mune marara. Ngatisvairei mumba medu, totsvaira chivanze, tozotsvaira musha wese, raidhi rese. Chinodikwa kutotaurirana nevacho vakaona uroi, kutaura neakaroya ndiye anogona kuronora. Chinongaronesanawo nevanhingi vasingazivani neuroi hwacho, kupedza nguva teanzounerira.
VaChamisa vati dambudziko riri munyika kusawirirana ruvengo, mirizhonga nekutyorwa kwekodzero dzevanhu, vachiti izvo zvikagadziriswa zvirango zvinobviswa.
Nokuti chinotiwisira pasi awirirana, muvenga anobva awana mukana. Saka ngatigadzire mavende atinawo ekusawirirana, ekuvengana, ekuzondana, emahuman rights abuses, emirizhonga, ekusanzwisana, ekuda kungo zvezvetesana nekunyengedzana nekubvarana kubeso. Izvozvo ngatizvigadzirise kuti nyika iende mberi.
Vachamisa avo vari muzuva ravo rechipiri mudunhu reMashonaland West vati nhasi havana kusangana nemhirizhonga pavanga vachibvakachira nzvimbo dzeHurungwe, Makonde nezvimba. Vachamisa vati nyaya dziri kunyanya kubuda muvanhu inhamo yapfunya chisero muvanhu, kushayikwa kwemabasa, kuvhundutsirwa kwevanhu munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nekushayikwa kwemari munyika.
Chokutanga inhamo, nhamo yashura mari. Hakuna asina kubonererwa nayo nhamo. Yakamonerera madzimai, vashandi vechidiki, kushayikwa kwemabasa. Nyaya vechifane nyaya dzikuramba ichitaurika, nyaya yekuvhundutsirwa kwevanhu nekutyizirwa, hii nyaya irikwe. Vanhu vanongoti hatina kusununguka, vangava vashandi vehurumende havana kusununguka, madhishe hatina kusununguka, masabhuku hatina rusununguko. Saka nyika yakasunungurwa seyakasungirirwa, hapana rugare, hapana runyararo, hapana budiriro.
Vachamisa vari kupeta rwendo rwavo mudunhu reMashonaland West mangwana, apo vachashanyira Chegutu nemhondoro. Mukuru wePlatform for Youth Development vaClarissa Maduku vanoti nyaya yezvirango haisi kushanda sezvo vakatemerwa zvirango vasiri kukanganiswa mararamiro avo.
Siri kuona kwangu nyaya yemasanctions sezvo yanyaya iri kukurukurwa pasi rose. Inyaya inodhila nemamorality issues. Dzimwe nyika dzekumavirira idzi dzinenge dzichida kuona kuti maZimbabweans ari kufunga sei nekuti vanodawo kuita correct in terms yekuti zvii zviri kufungwawo nemaZimbabwe. Ndiona kuti zvechokwadi kana maZimbabwe dzachitaura, nyika dzekumavirira dzinenge dziine pundutso yekuti vateerere nekuti vanoda kuonawo kuti ivo zvirango zvavakatemera izvi zviri kuita impact ipi. Kwandiri yakangofanana ndingati monitoring and evaluation, vanoda kuwana feedback.
ZANU-PF inoti inotambira nemaoko ose gwaro raburitswa nenhumwa yeUnited Nations riri kukurudzira kuti zvirango zvidziswe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose rinoti zvizvarwa zveBurundi zvinodarika zviuru 60 zvakadzokera kumusha kwazvo gore rino pasina akazvimanikidza. Zvizvarwa izvi zvanga zvagara makore akawanda zviri munyika 5 dzakapoteredza Burundi. Sangano rinomirira vashandi vanorwisa moto muguta reNew York rinoti rakatadza kuwirirana nekanzuro yeNew York paurongwa hwekanzuro iyi hwekumanikidza vashandi vayo vose kubayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19. Meya veguta iri vaBill de Blasio vakazivisa svondo rapera kuti vashandi vose vekanzuro yeNew York, mapurisa nevarwisi vemoto vanofanirwa kunge vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 musi wambudzi 1, 2021 usati wadarika. Vanenge vatadza kubayiwa nhomba vanobva vamanikidzwa kuenda pazororo risina mubhadharo. Nhumwa yeUnited Nations yanga iri munyika ichinzwa nekuona kuti zvirango zvinonzi nehurumende zvakatemerwa nyika zviri kukanganisa zvakadii raramo yeveruzhinji, amai Alena Duan rinonzi rasimudza maonero akasiyana-siyana, vamwe vachitsinhira kuti zvirango izvi zvibviswe asi vamwe vachiti zvirango izvi zvisati zvabviswa hurumende yeZANU-PF inofanirwa kuzadzisa zvakamboita kuti zvirango izvi zvinge zviripo pakutanga. Amai Duan vakakurudzira kuti zvirango zvibviswe asi vachitiwo munyika munofanirwa kuve nenhaurirano dzakarongeka. Asi mubvunzo uripo ndewekuti ongororo iyi ine zvainoshandura here pachitariswa kuti nyika dzinonzi dzakatemera Zimbabwe zvirango dziri kuti zvirango izvi hazvina kunangana nehurumende asi kuti zvakanangana nevanhuwo zvavo vari kutyora kodzero dzevanhu vari kuita zveuori pamwe nemakambani anonzi ari kudyidzana nehurumende. America yagara ichikurudzira hurumende kuti iite zvose zvainotariswa kuita zvakadai sekuremekedza kodzero dzevanhu kana ichida kuti zvirango izvi zvibviswe. Ukuwo hurumende inoti munyika mune hurukuro dzakarongeka kuburikidza negungano repolitical actors dialogue kana kuti POLAD iro rine vamwe vatungamiri vakakwikwidza musarudzo muna 2018 asi mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vasimo. Vachamisa vagara vari kukurudzirawo kuti vaite nhaurirano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuitira kuti zvinhu zvigadzirisike. Asi vamunangagwa vari kuti vachamisa kana vachida nhaurirano ngavapinde muPoland. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nhengo yezanu PF Dr. Simba Mavhaza vari kuBritain, pamwe nemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume. Tatanga nekubvunza Dr. Mavhaza kuti vanoti kudii nezviri mugwaro raamai Dhuwani iri.
Isusu tinoti tinofara zvikuru neongororo yaitwa nemumiriri weUnited Nations. Anyatsotaura zvatanga tichingochema nazvo makore esaya kuti zvirango izvi zviri kudzvinyirira vazhinji, zviri kuuraya nyika, zviri kutitadzisa kuti nyika ifare. Saka zvirango zvikabviswa, nyika yedu inobva yasimukira. Zvinonyatsisa hazvo kuti tine vamwe vanhu vanga vari kutokumbira kuti zvirango zvirambe zviripo, asi mutorwa auya akaona kuti zvirango zvinotofanirwa kubviswa because zvine zvazviri kukanganisa zvakawanda. Ende vanhu vazhinji vanga vari kuita tsika yekunyemera vanhu kuti inyaya yecorruption iri kuuraya nyika kwete zvirango. But vanoongorora nyaya dzezvirango idzi ivo maidhohani vanyatsara kati no semaonero avaita, zvinokosha kuti zvirango zvibviswe.
Vangaribvume munoti nenyaya yegwaro reongororo iri.
Gwaro reongororo rabuda, chinhu chikuru chatinofanira kuita take away ipapo inyaya yekuti panofanira kunzi pataurirwane nenyaya yekuputswa kwekodzero dzavanhu nezvinhu zvatine simba isu kugadzirisa sevana veZimbabwe. Ndosaka ndopane dambudziko ratinaro nenyaya iri kutaurwa naDr. Mavhaza yekuti ivo vanoti zvetisina simba nazvo ndozvaoda kuise concentrate effort pazviri. Ende yeti zvetine simba nazvo zvokuti kodzero dzevanhu vanhu vasangosungwa nyaya dzeuori idzozvo dzavari kuramba kuti nyaya yecorruption haina chairi kuita kuikonomi. Ndepapi pasi pezuva patingataura kuti nyaya yeuori haina chairi kuita kukanganise upfumi hwenyika? Aizvo zvatinofanira kuti tigadzirise, nekuti izvo zvekuti zvirango ngazvibviswe. Ivo vakaise zvirango zvacho pamwe hatina simba rekuti vanozvibvisa, asi zvatinogona kugadzirisa kumise corruption nelooting. Tikamisa izvozvo upfumi hwedu neikonomi yedu yoite zvakanaka. Vanhu vari kutambura muZimbabwe tiri kutambura kwete nekuda kwemasanction bedzi, asi tiri kutambura nekuda kwemismanagement kana kukundikana kugadzirisa nyaya yeupfumi hwenyika yeZimbabwe. Ndo pane nyaya ipapo nyaya dzekodzero dzevanhu dzorokakakoti odende kuti nenyaya makore maviri apfuura. Ende nyaya yacho haisi kupinda, ndokuita trample on people's rights ikoko everyday.
Ndinotenda, ndinotenda vangarivhume. Dr. Mavhaza munoti
vangarivhume vanofanira kudzwisisa nekuziva kuti kuenda kukoti ndokunotoratidza kuti tine kodzero dzevanhu. Nyaya dzinotongwa mumatare kana nyaya yane makore mairi chitungwa zvinorada vangarivhume vanofanira kudzwisisa kuti mhosva haiori. Saka iyo hazvine nemasanctions izvi, ratiri kutaura zvekuti chatinokwanisa kuita kubatana tese, vanangarivhume vana diti vese tibatane. Kana tichinge tabatana totaura nezvirimwe chete kuti bvisai masanctions. Masanctions akabviswa, taakuenderera mberi senyika, taakubudirira, nyika yedu yogara zvakanaka. Saka tina kutenda zvikuru kuna mai vakaona zvakakodzera, vanotodyira vana ezabwe dzidzi kupfuura vanangarivhume vanongore masanctions.
Vangarivhume, tanzwa iwo amai Dhuwani vari kukurudzira kuti munyika muitwe nhaurirano, asi pane Poland munoti
ndo dambudziko ratinotaura iro rero. Isu zvatinogona kuti tiite pachedu sevana veZimbabwe, tisingatauri zvinokwanisa kuita UN kana zvinotiitira America, Britain and everybody. Isu zvatinogona kuita kutaurirana kuti akomana nyika yedu toita sei nekuda kwayo. Zvino isusu manje munoona vamunangagwa vanobva vatora voti hakakutaurana kwedu isusu, tinoda kutaurana nanhingi 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 vanowirira nesu, vamwe vese hatine nemi, vachamisa nemi nemi hatine nemi. Izvozvo ndo zvinokanganisa nyika yedu. Die for once tawana munyika ino munhu kana mutungamiriri kana vanhu vanonzwisisa kuti nyaya iyi ndeyedu maZimbabwe, zvine zvatinogona kuita.
Maita vangarivhume. Dr. Mavhaza, tanzwa UN envoy yavo vari kutaura nyaya yekuti munyika muitwe nhaurirano dzavari kuti dzakarongeka, zvinenge zvichireva kuti ka vari kuti Poland haisi structured.
Aiwa, handizvazvokureva kavarumira kuti vasiri mukati mePoland, pindai kuPoland tive nestructured discussions. Saka in other words vakaita savanangarivhune vakapoya vanana dzavachamisa ndo vari kudzokai mastructures, tive nestructured negotiations and discussions dzenyika yedu kuti tenderere mberi. Zvataurwa navangarivhune, I agree with him, kuti tine zvinhu zvatinokwanisa kui isusu sevana veZimbabwe.
Vangarifume mashoko enyu ekupedzisira munoti nezvataurwa na Dr. Mavaza.
Ndiwo dambudziko ratinaro muZimbabwe ese. Mataura arikuita Dr. Magwaza anonyatsoratidza exactly dambudziko ratinaro. Kuti dambudziko redu kukundikana kweZimbabwe kukundikana kweutungamiriri. Ende uye sanction hombe rashungurudza Zimbabwe ihurumende yeZANU-PF kusanganisira naamunangagwa pamwe chete naamugabe vakaenda. Ndiwo masanction makuru.
Vanga vari mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vari parunhare muHarare. Manzwa zvakare kubva kunhengo yeZANU PF Dr. Simba Mavaza vari parunhare kuBritain Studio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kubatana nevamwe vatungamiri venyika zana kusanganisira mutungamiri weAmerica vaJoe Biden kumusangano weUnited Nations wezvemamiriro ekunze uri kutanga nemuvhuro kuGlasgow kuScotland. Asi pane mashoko ekuti vaMnangagwa vari kuenda nevanhu vanodarika zana, vamwe vari hama neshamwari dzevari muhurumende vasinei nemusangano uyu. Tatumira muvhunzo kumunyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana nezvenyaya iyi, asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Asi vanasavira vepedyo veZimbabwe vaXi Jinping vekuChina uye vaVladimir Putin vekuRussia havasi kuenda kumusangano uyu. Musangano uyu uri kuitika ponyanzvi muUnited Nations dzinoona nezvemamiriro ekunze dzakaburitsa gwaro rinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumweya wokufema sezvo wanyanya kusvibiswa zvepakuti upenyu hwevanhu hutarisane nenjodzi huru. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter, vaMnangagwa vati Zimbabwe yakazvipira kudzikisa kusvibiswa kwemweya wekufema. Vatiwo kumucheto wemusangano uyu vari kudawo kutaura nevamwe vakuru vakuru wedzimwe nyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu kuti tinzwe maonero avo.
Vanhu vari kudiwa kuti vaende kuGlasgow ndevaya vanonzi maclimate negotiators. Maclimate negotiators vanhu vanonotaura vakamirira Zimbabwe pamusoro peclimate change, vane ruzivo pamusoro zvekare peclimate finance, vane ruzivo pamusoro peParis Agreement nezvimwe zvibvumirano zvakaitwa nenyika dzepasi rese kuti vangaite sei kuti vaderedze huwandu hwecarbon emissions mhepo ine China.
Iri kubva kupi?
Iri kuramba ichibva mumaindustries muagriculture ichinokanganisa mamiriro ezvinhu muchadenga. Ndo vanhu vatiri kuda, asi ruzivo rwandinarwo nderwekuti vazhinji vaenda kuScotland vachibva kuZimbabwe pamwe chete about 100 or more. Vazhinji vacho havatori nechekuita neclimate change.
Saka vari kuenda kunoitei semanzwiro amuri kuita?
Vashanyi vari kuda kunodyawo mari dzemapediem.
Mukatodzo kuti misangano yakadai inofamba sei tichitarisa kuti kufamba kwaMnangagwa kunomboti netsei nenyaya yezvirango zvavakatemerwa?
COP26 hainei nenyaya dzereengagement. Yaikwanisa kuitwa kana kuSwaziland kana kuBrazil. Saka hainei nereengagement yeZimbabwe nedzimwe nyika. Saka ichingi tofanira kuti tipatsanure nyaya dzediplomacy from nyaya dzeclimate change. Asi kana ndichiverenga zvakaita sana Herald, tinoona kuti vari kureporta sekuti it's a political victory yekuti hurumende yeZimbabwe yakokwa kunzi uyai kumusangano, yeti musangano uyu unogona kungoitwa chero kupi nekupi ende hakuna angarambidzwe kuti auye kumusangano weUN nekuti kana kuti uri pamasanctions kana kuti chii. Ndofunga tinoziva kuti even vaMugabe vachiri president vaingoenda kuUnited Nations kana kunana Italy kana uri musangano weUnited Nations.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.